Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikumi 30, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa mugweru anonzi asunga nhengo dzebato rinopikisa reCCC dzanga dzichienda kunoisa dombo rava Mboneni Ncube kulowa gweru. Nhengo dzesangano reNational Democratic Working Group dzakasungwa nezuro kukuwadzana muHarare dzinoburiswa muhusungwa mushure mekubhadhariswa mari dzemafaindi. Mutungamiri weSouth Africa Vasiru Ramaphosa votarisirwa manheru ano kuzivisa dare remakurukota avo. Chikwata chemaWarriors chinorova Zambia mumakwikwi emutambo weCOSAFA Cup ari kutambirwa kuSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa mugweru anonzi asunga vanhu vanodarika zana vanga vachienda kulowa gweru kuurongwa hwekuisa dombo paguva renhengo yebato reCCC vaMboneni Ncube vakashaya muna 2022. VaNcube vanonzi vakapondwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezano PF muna 2022 pamusangano wakaitirwa muKwekwe. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa mudunhu regweru kana womutauriri wemapurisa nyika yose Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Izvi zviri kuuya mushure mekunge hurumende yayambira kuti ichatora matanho akaomarara kune vose vachada kukonzera kusagadzikana munyika. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vane umbo hwekuti vanopikisa vari kuda kukonzera kusagadzikana pamberi pemusangano weSADC. Kuti tinzwe zvatora nzvimbo, tabata vanoti ndoo murongi wemisangano yezvizvarwa zveZimbabwe vaAmos Chibaya kuti tinzwe zvatora nzvimbo.
Zvara nhasi semusangano wevanhu, vanhu vanga vakaita mukumbira matiri zvikuru vemubatira pamwe kuti paitoite mutemhasi. Saka vanhu vese zvikuru semudzidzi wemudle vanga vachitirwa hai toita temutemo yedu tichirangarira hama yedu iyo yakafa zvinotarikano. Saka muzuva ranhasi migobha yose kubva mugweru kunosvika kunonzi kumavoneni yanga achingori marodhiroko chete. Hakuna mota yanga ichibvumidza kutarika zvikuru sei parodhiroko iyo yanga ari paoodlands mudzi wegweru. Mota dzese kusanganisira idzo mota dzagara dzichitakura vanhu kubva mugweru kuenda kuwagweru kuna mugweru vanhu vese vanga tinodzokerera kumba tikera kumba. Vanga vakatakurwa kuti vaende kuchitikoichi vanga vachitorwa vese vachiriswa nepagweru central pamwe chete nekusungwa vachinzi matopara mhosva veshoti kumhosva ii ndiyo asi regainditi inenge iri mucherechedzo wechihurumende chiri kuvhunduka vanhu pangoungana vanhu chero vachinwe doro chero vachitambe makasi chero vachitambe bhora vada kungotikongoti mafara mhosva inoshoti kumhosva yacho nainenge iriti.
Saka pamuri kuti pane vasungwa vanhu vangani vasungwa?
Ava vanhu vakawanda vanokaguma 150-200 vanga vari mumakombi vachida kuti vanoitinisa tombstone iyo yanga ichiitwa kumusha kwavambonini muzuva ranhasi.
Saka dombo harina kuzoiswa here?
Dombo vatomboita vari mhuri voga voga pasina hama dzake dzinova isusu.
Takanzwa hurumende ichiyambira vanhu kuti vasade kupara nzvongo vachiti pane vane urongwa hwekuda kukanganisa magariro kana chimiro chenyika pamberi pekugadzwa kwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa sasa chigaro weSADC. Tingati here zvine chekuita nekurambidzwa kwamaitwa uku?
Saka zvino vaMnangagwa vanogadzira uchiya hweSADC kunova gore vanogadzirwa pamutiwa tombstone kana pachitiwa urongwa hwetombstone hunei munyaya yeSADC. Vana veZimbabwe kana dziri nyaya dzekutaridzira mutemo jemba bumbiro remutemo section 59 rinobvumidza kuti vana kumhatsomo chiri muri nyararo saka ndichinguti tingahunza chipapo madhemokirasi agara ari mumutemo.
Asi mamaka zviso here shoko nekuzivisa mapurisa pamusoro peurongwawo?
Kuzivisa mapurisa tichaita 2020 pamba pedu mutemoka uchisungira kunge tidaro pamushaka.
Muchiona zviri kuitika izvi munoona remangwana rakamira sei?
Nyika yaita mabhinya mukomajenda, nyika yaita mabhinya amene vada kutunganika nevari voga here pasina vanhu? Vanhu vachabvumidzipokana nezvinodiwa nehurumende. Handioni chekuti kungaugara zvakanaka munyika.
Vanga vari vanoti ndiwo murongi wemisangano iri kuitwa nezvizvarwa zvezimbabwe vaAmos Chibaya vari parunhare kugweru nestudio 7. Nhengo shanu dzesangano reNational Democratic Working Group, iro rinotungamirwa navaJob Scaler, dzakasungwa mumusha wekuwadza neExtension muHarare neZuro, dzaburitswa muusungwa nhasi mushure mekubhadhariswa mari dzemafaindi dzinoita madhora makumi matatu ekuAmerica pamunhu. Nhengo idzi dzakasungwa dzichinzi dzaiita musangano dzisina mvumo yemapurisa nechinangwa chekuda kutyora mutemo wenyika, uye dzakazoendeswa kudivi reLaw and Order paHarare Central Police Station, uko dzakanopomerwa mhosva yekuita zvemusarinya kana kuti criminal nuisance. Hurumende yakatoyambira kare veruzhinji kuti vasatyora mutemo ichiti yakagadzirira kuranga zvakasimba vose vachawanikwa vari kune rimwe divi remitemo. Tabata mumwe vashanu ava vaedhimoo Svinurai, avanoti havanawo kushungurudzwa zvavo nemapurisa pavaive muusungwa.
NeZuro takanga tiri kuwadzana tichida isusu kuti tiongorore kuti Harare province yofamba sei. Saka we did an oversight nekuti hatina kukwanisa kunotora tsamba clearance letter nekuti takanga tachakonfuzika nepaposa nemopa plan. As a voluntary group hatina kufungidzira kuti pangadive tsamba neushoma hwatanga tiinahwo chihwohwo. Magurupu atanga tiri isusu tinodaira kuti makanga muine vachenjesi vakanga varimo vaita copy and paste zvese zvatataura madirection kwatiri kuenda kwatiri kuita sei kuCID Law and Order dobva yapa directive chikuwadzana kuti tizoshuba nekuti tichisvika ipapo vamwe vedu vaitokwaisa nemazita pavaidzikira asina kunge zvapinda mupfungwa asi tave pamba tavenga pakati ndopatakaona polisi tichisvika pagedhi.
Makasvikobhadhara faindi mukaburiswa here muusungwa?
Hatina kukwanisa kubuda muusungwa pakanzi bhuku remafaini harisi kuonekwa, mutozomirira kusvika mangwana makuseni. Zvechokwadiwo offside charge vadzoka makuseni vakatopita makunoza kubasa nerichendi vakomana, uyai mubhadhare mari dzenyu hatimapurisa tikaenda kunyuchikano kanyara mari dzedu, vakati chiendai zvenyu.
Saka makvuma kuti makapara mhosva, hazvisi kukanganisa here mune ramangwana?
Ndo zvazvinoita parevolution yega yega mukoma jonga, because hatina kunge taziva we explained our side kuti posa netakatikurazi vanhu faibe hatina kunge taziva kuti inoda tsamba yekuungana. Ndopavazotekisirira kuti chero uri parufu, chero uri pamuchato, chero kuchiita pati inodiwa.
Tiri kuona hurumende yakayambira vanhu vainoti vane urongwa hwekuda kukanganisa kugadzikana kwenyika. Imi zvii zvamuri kuitawo sesangano tichinzwa yambiro yehurumende?
Pabari chisu tinobatwa pakuti mukatarisa manidhazi edu vanoti vajobsana nevana masaraure tinoziva ushindi hwavo nembiri dzavo dzekumirira kodzero vachinge vari munana tripusi inova iri kuadvoketa pakuti sadhaki itaridheze kuvhotwa kwakanga kwakaitwa gore riya. Isusu tiri kuti izvozvo ngazviitwe negwara kwaro zvitedzerwe zviremba kwayo zvazvakaitika kumashure. Saka tinoti vanokwanisa kuzviita ngavazviite negwara kwaro vachitedzera mutemo wenyika, nekuti mutemo mutemo hurumende iripo ndo iripo.
Vanga vari nhengo yesangano reNational Democratic Working Group vaEdmore Svinurai vari parunhare mugweru neStudio 7. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vari kutarisirwa manheru ano kuzivisa nezvehurumende yavo itsva yavachashanda nayo muurongwa hwehurumende yemubatanidzwa yakawiriranwa nebato ravo reANC nemamwe mapato akawana zvigaro musarudzo dzakaitwa mwedzi wapera. Izvi zvaziviswa nehofisi yavo padandemutande reX iyo yaimbonzi Twitter, iyo yati vaRamaphosa vachaita izvi nenguva dza9 manheru anhasi. Izvi zviri kuuya zvichitevera kuwirirana kwakazoitwa pakati pebato ravo nebato rinopikisa reDA iro rakambenge richikakavadzana neANC masvondo adarika zvakanga zvotyirwa kuti zvichatadzisa urongwa uhu kuenda mberi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mudzidzisi patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo munyaradzi Riki Mukonza.
Chatisiri kunyatsoziva ndechekuti veumukoto wesizwe neveEconomic Freedom Fighters vakati vakudawo vachange varimo here mukati mekabhineti chaiyoyi. Anangounza vaviri vatatu kubva kumapato madiki akaita seNkata Freedom Party nemamwewo mapato tudiki mamwe ndoo anogona kuwana zvigaro zvekuva madeputy ministers. Saka ndoo zvatiri kutarisira kuti tinge tichinzwa manhera anhasi. Asi chandingade kuudza vateereri ndechekuti vakawanda vachange vachibva kuAfrican National Congress nekuti ndiyo yakawana mavhotsi akawanda.
Munotarisira here kuti hurumende iyi inenge iri hurumende ichazenge ichishanda zvakanaka tichiona kusiyana kwaanganzi muchirungu maideology kana zvinangwa zvavanenge vachiteera semapato?
Hongu pachaita makakatanwa pano nepapo. Asi kana vangoumba hurumende yombatanidzwa kureva kuti vachange vakuteerera gwara rehurumende havachateedzera kunyanyanyanya zvemapato avo, vakuteedzera zvinenge zvatenderanwa nehurumende kana nekabhineti inenge yaumbwa. Saka makakatanwa hongu anogona kubuda pano nepapo, asi handinyanyise kuona zvichikanganisa.
Ko, kubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika uku mungaona richikodzera kuendawo kubato ripi?
Maonero andakaita ndeyekuti bato reAfrican National Congress rakati bazi iroro vanorida, asi ndiri kuona pachigona kuita makakatanwa nekuti Democratic Alliance neAfrican National Congress panyaya dzakati wandei vanga vachipesana. Saka ndiri kuona paanogona kuita makakatanwa ipapo panyaya yekudyidzana nedzimwe nyika.
Tichitarisirawo zvichabuda muhurumende iyi, zvii zvingatarisirwawo nevana vezimbabwe?
Kana bazi rezvemukati menyika rehome affairs rikapuwa kudemocratic alliance zvinogona kunakira zvizvarwa zvezimbabwe nekuti inenge ine mwoyo wakati nyorovei pakuona nyaya yezvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa.
Havanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mudzidzisi patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo munyaradzi Riki Mukonza vari parunare kwakare kuSouth Africa neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dutu rinonzi Beryl riri kutariswa kusimba zvekupinda muboka rechina kana kuti category 4 apo rinenge rosvika kuchamhembe kwezvitsuwa zvecaribbean. Dunhu iri ratanga kuvhara zvivakwa nemahofisi nhasi paine kuridziro kubva kuvakuru muhurumende yekuti vanhu vatsvage nzvimbo dzekuhwanda dzakachengetedzeka. Yambiro yedutu iri iri kupiwa kuzvitsuwa zveBarbados, St. Lucia, Grenada neSt. Vincent neGrenadines. Muzinda weNational Hurricane Center uri muMiami muAmerica wayambira kuti Beryl iri kutarisirwa kuunza mhepo inogona kutora upenyu hwevanhu nekukwira kwedutu zvinoita kuti rive nenjodzi. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Siyalamukela kusigaba savatsha. Igama lami nguTaboka Ncube, namuhla sixoxa lonkosazana Ntando Sibanda okhona lapha eMelika.
Tine urombo vateereri, regai tigadzirise mishina yedu kuno. Makateerera kuStudio 7 tichitefenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Iye zvino tofanira kupai chirongwa chino chamapiwa naIvans Sininga weStudio 7 chakanangana nenyaya dzezvechitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
nokuchingamidzai muchirongwa chechitendero Religion Forum. Nasi muri kuchipiwa neni Evans Zininga. Ndine hurukuro namufundisi Rebecca Makai vekereke yeCovenant International Church kuMinnesota muno muAmerica. Mufundisi, sanganai nevateereri mutiudze muchidimbu nezvegungano reWomen of Dominion ratanzwa nezvaro.
Aiwa, tinotenda mazvita henyu kumeva. Tanga tine musangano wakanaka wemadzimai unosanganisa madzimai eZimbabwe tichitaura nerurimi rwamai. Mazimbabwe ose anogara muno maspace akasiyana-siyana. Uyezve vamwe vakabva kunana UK, vakabva kunana Australia, vakabva kunana Canada, South Africa nedzimwe nyika dzakadaro vakauya vakanga varipo pakati pedu.
Donzo remusangano tinonzwa vechirungu vanoti fimu yemusangano yanga ichiti inini wenyu uyu, donzo ranga richiti kudini?
Musangano wanga uchiti power on high, simba roho kumusoro-soro. Yakanyorwa mushoko raMwari kuti muchapiwa simba kana Mweya Mutsvene auya pamusoro penyu. Saka tanga tichifamba nenyaya yesimba. Musangano uyu musangano wanga wakakomborerwa zvinoshamisa. Madzimai anga achinzwa kuti vaMwari vari kutaura neupenyu hwedu nenyaya yesimba. Simba rinobva kuna Mwari. Kurakidza kuti hatigoni kupfuurira mberi muupenyu tisina simba raMwari.
Vamwe vanoti musangano uyu wane nguva uchiitwa uyu, mane makore mangani muchiita misangano?
Musangano wedu yongo wawechigore newataita wendo wechitation taatenderera masetsi akasiyana-siyana. But toda ngotenda Mwari kuti gore rinoiri ra 2024 takwanisa kuita kuhosa Minnesota conference iyoyi. Kubva payakatanga isusu Minnesota tave chi 12 kana kuti 13 gumi nevatatu ndizvo muchivanhu nai
ndizvozvo
vadodomori zvakanaka gumi nematatu makore tichiita musangano weWomen of Dominion. Wakatanga tingangoti kubva pana 2012 ndopakatanga musangano wedu weWomen of Dominion. Takaitira kuIndiana, tikaitira zvinoshamisa 2019, taiva kuNew York 2023, ndokudzokera zvakare kuna purezidendi wedu kuIndiana kwataicelebreta zvakare musangano watanha kunge takacelebreta 10 years yeWomen of Dominion. Takazonoita celebrate kuIndianapolis 2024 Minnesota tibva takorawo kuti tihose musangano iwoyu. Saka tiri kufara nekutenda Mwari zvakanyanya kuti musangano wakabudirira zvine mutsindo.
Irwendo rwamatsanangura rwakareba urwu. Kune madzimaiwo pamwe asati aziva nezvemusangano iwoyu kana vakanzwa nezvavo vakasanzwisisa, mune mashoko amungavape here kuitira kuti vagouyawo rwendo runotevera?
Ichokwadi chamuri kutaura, musangano weWomen of Dominion musangano wakanaka. Chawakanakira ndechekuti unosimbisa rurimi rwedu rwechivanhu kuvana vedu, kumadzimai, kune madzimai ari kure kwesoko vasingazive kana kuti vasati vanzwisisa. Tinoda kungoramba tivakurudzira kuti svikirai, taifamba nedingindira rinonzi kupiwa simba, asi munogamuchira simba Mweya Mutsvene asvika pamusoro penyu.
Aiwa, chiregai ndikubatei muromo muri ipapo, dai nguva yaitibvumira tanzwa zvizhinji. Ndinokutendai mufundisi Makai. Vateereri, ndinokutendaiwo nemi kunge mange munesu nhasi. Ivai nesu zvakare svondo rinouya patichakupaizve chimwe chirongwa chechitendero. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans. Teererai zvakare svondo rinouya apa anokupai chimwe chirongwa chezvechitendero.
Thank you.
Muna uze mitambo. Komiti iri kufano tungamira nabvu munyika yeZifa Normalization Committee iri kuregedza basa manheru anhasi musi uyo Warriors afadza nyika yose nekurova Zambia mukosafa Cup. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata chenyika chema Warriors nhasi masikati chapinda munhandare ndokurova Zambia 2-0 mumutambo wacho wechipiri weGroup B yemakwikwi eKosafa Cup ari kutambirwa kuSouth Africa. Zvikubodzwa zvabva kuna Michael Tapera naTakunda Benhura zvapa Zimbabwe kukunda pamwe nekuenda pamusoro petafura mugungano iri nemapoints matanhatu, mapoints matatu pamusoro peComoros. Captain weMaurias, God knows Murwira, anoti vanofarira kudzikamisa hana dzavo kunyanya vatambi vatsva vari muchikwata ichi kuti vakunde mhondo yavakatarisana nayo yekutora mukombe uyu.
Vamwe vanenge vari vatsva kunge vachinge vari muchikwata cheMaurias. Dzimweni dzenguva hana dzinogoronge dzichikurova, asi tinenge tichisimudzira nekusimbisana nekuti pakupedzisira tinenge tichida kuti tichizoita kuti nyika yeZimbabwe izofara.
Asi mutambi weMaurias nekinya nechipiri uri kutambwa nabvu munyika isatungamirwe neZifa Normalization Committee iyo yanga itungamirwa naLincoln Mtasa. Komiti iyi iri kuregedza basa manheru anhasi sezvayakatarirwa neFIFA musi wa30/10, asi veruzhinji vanoti vaive vatononokerwa nekuenda kwayo vachiti yakakundikana basa rayo. Murayiridzi wezvikwata zvevechidiki musha weGlenview muHarare, Spencer Nyanete, anoti komiti yavamutasa yakauraya maWarriors nekusaziva kusarudza murayiridzi aiva akakodzera kugara pabonde.
Normalization Committee havafeila. Uzo wakatarisa kumaWarriors vachinja aboti vanenge 3 makochis within short space of time, which is not good for football development.
Mutsigiri wenhabvu vakurawo nechiwai vanoti Normalization Committee yakatouraya nhabvu munyika pachinzvimbo cheugadzirisa zvainetsa.
Tinobatika chaicho chaicho, tiri kuchitsvaka, tiri kuchishayiwa. Ndokusvika nhasi vanhu vokuti vakakundikana kugadzirira matimu edu ebhora, manational teams edu kumaassembla nguva iripo, vakatadza kuzviita nguva iripo. Saka kusvika nhasi Zimbabwe yedu haisati yarongeka, maWarriors edu asati arongeka kuti tikwanise kukombita zvakanaka nemamwe mateams emuAfrica.
Mashoko ari kutenderera anoti FIFA iri kudzika imwe Normalization Committee nemusi wechitatu iyo ichange ichitungamirwa navatomi Stole. Muongorori wemutambo wenhabvu vaBrian Manyati vanoti Normalization Committee inofarira kuwedzerwa vanhu kuti zvinhu zvifambe.
FIFA Normalization Committee ngaiwezere misoro, ndingati ngapave neimwe misoro mishanu, vatatu vari vakuru vanozivisisa zvenhabvu muZimbabwe, koitawo vechidiki vaviri mukusharurako poyeukwa kusatsikirira madzimai. Zvese zviri nyore, FIFA ichiri pedyo kudai.
Mitambo yeKasulaga Premier Soccer League yatambwa nhasi yapera seizvi: Dynamos 1 Greenfield 0, Tiro 1 FC Platinum 1, Wange 2 Bigita Minerals 2, Chicken Inn 0 Erentals 0, Chegood Pirates 1 Arenio 0. Makundano aya ave kuenda kuzororo ripakati pegore, asi achadzoka musi wa18/10. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iye zvino toenda kuna Taboka Ncube weStudio 7 achitipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Dino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro navasimba rashehunzvi avo vari muAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. vaunzwe vanotungamirira chikwata chevechidiki chinosimudzira vamwe chemarondera Hub of Global Shapers Community uye vakatanga sangano reAdvocacy in Action Zimbabwe rinosimudzira zvekare vechidiki. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tichange ndiri kuUniversity of Delaware iri kunonzi kunyowa. Izvo zvinhu zvatichange tichidzidza zviri pamusoro pekuvandudza utungamiriri hwedu sevechidiki, kuti tingaita sei kuti tive vatungamiriri vakanaka, tingaita sei kuti tive vatungamiriri vanounzawo zvinhu zvakanaka mukati menyika dzedu. Then chimwe chatichange tichidzidza nezvacho ndechekuti tingaita sei kuti tigonewo kuzvivandudza maererano nemainteractions atinoita nevanhu vakasiyana-siyana, tichisangana nevanhu vari kumaorganizations akasiyana-siyana vari kuita mabasa akasiyana-siyana, tichidzidza kuti vari kuzvigona sei, vari kuzviita sei, uye nesuwo mukati memabasa atinoita tingazviite sei.
KuZimbabwe uko munomboita nezvei zvaita kuti muwanewo mukana wekuti mupinde muchirongwa ichi?
Tinonyanyoshanda nemaorganizations maererano nekuwaniswa kwemikana kwevechidiki, kunyanya-nyanya mukana iri munyaya dzeupfumi kana kuti zvatingati social and economic justice issues. Kuti tingaita sei kuti vechidiki vaonewo mukana yakaenzana, tingaita sei kuti vechidiki vaonewo mukana mukati mekutungamirira munzvimbo dzakasiyana-siyana, uye tingaita sei kuti vechidiki vavewo vanhu vakavandudzika kuti vagone kuitawo macontributions mukati memafambisirwo enyika, mukati memafambisirwo emaorganizations akasiyana-siyana.
Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamakatarisira kuti mudzidze pasi pechirongwa ichi?
Takatarisira kudzidza kubva kune vamwe vangu vari kubva kunzvimbo kana nyika dzakasiyana-siyana munzvimbo yeAfrica, kuti vari kuzvigona sei, vari kuzviita sei, uye tingashande sei tese pamwe chete kuti tivandudzike sevechidiki mukati nenyika dzatinobva. Chechipiri, ndiri kutarisirawo kudzidza kuti vanhu vemuno muAmerica, kuti nyika yavo isvikewo pairi nhasi, vakazvigona sei, uye isusu tingaitawo sei kuti tisvikewo pachikamu kana kuti palevhel yavari senyika yeAmerica. Chechitatu chandiri kutarisira kudzidza ndechekuti ndingaitawo sei kuti ini semunhu wechidiki ndivandudzike pakutungamirira, ndivandudzike pakuvandudzawo vamwe vangu, kana kuti ndingaite sei kuti ndigone kuvawo muenzaniso wakanaka weutungamiriri.
Ndeapi mamwe mashoko amungada kusiyira vechidiki tichitarisa upenyu hwenyu kubva kwamakabva nekwamava?
Isu sevechidiki ramangwana riri mumaoko edu, uye kuti nyika dzedu dzibudirire, kuti kwatinobva kumacommunities akasiyana-siyana, kuti kumhuri dzedu kubudirire, zviri mumaoko medu, nekuti tisu ramangwana renyika, tisuwo zvakare ramangwana rekwatinobva kana kuti kwatinoshanda. Saka isu sevechidiki tinofanira kumira pamukaha kuti kana zvinhu zvichioma, zvichirwadza, zvichirema, isu sevechidiki tinofanira kuwana masolutions anoadresa zvinhu zvakaoma zvatinosangana nazvo. Ramangwana riri mumaoko evechidiki, saka tinofanira kuzvivandudza, tinofanira kuva necommitment yekuti tigadzirise panoda kugadziriswa.
Panhasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita navasimbara chehunzwi avo vari muAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndini Taboka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Taboka, sezvongo yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa muGweru anonzi asunga nhengo dzebato rinopikisa reCCC dzanga dzichienda kunoisa dombo paguva ravambone neNcube vaive nhengo yebato iri vakapondwa muna 2022. Nengo dzesangano reNational Democratic Working Group dzakasungwa nezuro kukuwadzana dzinoburiswa muusungwa mushure mekubhadhariswa mari dzemafaindi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai muina Standekile Mhlanga.
Soku isika tisenda bakufi.